Mutevedzeri wasachigari weNational Transitional Justice Working Group vadzikamai bere vaudza vatori venhaumo Harare nhasi kuti mashoko avaziyambi anotyora bumbiro remitemo yenyika rinopa simba rekugadzirisa nyaya dzemakakatanwa anenge ari munyika kukomishen inoona nezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission.
Nekutaura mashoko akaita seiwayo vaziyambi ziyambi vari kukurudzira impunity. Saka tanga tichikurudzira kuti hurumende sezvo iri iyo ine simba rekuti vange vachichengetedza mutemo wedu, hurumende inofanwa kunge ichibuda pachena kuti inotambira here mashoko avaziyambi ziyambi. Uye tichikumbira kuti hurumende itoita public apology kumavictims veGukura Hundi, uye kuti hurumende irege kuramba ichiundermine basa reNational Peace and Reconciliation Commission. Tanga tichikurudzira zvekare kuti hurumende inge ichitobatsira kupa simba kuNational Peace and Reconciliation Commission kuti commission inge ichiita basa rayo kubatsira mavictims nemasurvivors veGukura Hundi.
Vashaura kumusangano weUnited Nations uyu vaziyambe vakati hurumende yava Emmerson Mnangagwa haisi kuzosunga vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuuraya kana kukuvadza vanhu munguva yeGukura Hundi, nokuti vanhu ava vakanga vakaregererwa kare munguva yeutongi hwemushakabvu vaRobert Mugabe. Vaziyambe vakati vanhu vakapara mhosva munguva yeGukura Hundi vakaregererwa mushure mekunge mapato ezvimatongerwo enyika anoti ZANU PF neZAPU anyorerana chibvumirano chekubatana cheUnity Accord icho chakasainiranwa muna 1987. VaMugabe vakazivisa kuti vakapara mhosva munguva yeGukura Hundi vakanga vava varegerera kuburikidza nemutemo weClemens Order No. 1 of 1990 wakadzikwa naivo vaMugabe. Mashoko avaziyambi kumusangano weUN uyu ashorwawo nesangano reIbhechu likaZulu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vamubuso fuzwayo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vanofanira kutsiura vaziyambi pamusoro pemashoko avo aya.
Ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vari muhurumende havasi havana hunhu, because hauendi kunze kwenyika kunotaura zvinhu zvisina hunhu. But the leadership ndiyo inofanira kuti imudzore kuti no, we have a program of national unity of trying to resolve the past. So kana leadership isingataure zvinoreva kuti ndizvo zvinotiwa neleadership.
Bato reZAPU, varwi vehondo veZipra nemamwe masangano akashora zvikuru vaziyambi, uye kumusangano uyu vakuru veUnited Nations vakati kusapodzwa kwemaronda eGukura Hundi kuri kupa kuti kuyanana kunetse munyika. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masukazani, vakurudzira hurumende kuti ipe ne NPRC mukana wekuita basa rayo rakasununguka.
Isi tiri kungotarisira kuti hurumende ngai respect zviri mubumbiro romutemo, nokuti NPRC tinoona iri a constitutional commission yakasetwa up in terms of the constitution. Saka takangotarisira kuti hurumende ngai respect mandate yakapuwa NPRC igogona kuita kuti iwane futi kunyangwe zvokushandisa zvinoita kuti basa rayo rainofanwa kuita rigoenderera mberi.
Mutauri weNPRC vaObert Gutu vati NPRC icharamba ichiita basa rayo maererano nezviri mubumbiro remitemo.
Ndofunga tose tinoziva kuti zvakataurwa naHonorable Ziyambi vakataura seGurukota rehurumende, uyezve tose tinoziva kuti nyaya yavaitaura nezvayo inyaya yava mumaoko yatinotiyo ePresidential Initiative. Saka isu tinoita basa redu seNPRC takanangana nezvatinonzi tiite nebumbiro romutemo weZimbabwe. Hatipo kuti titsoropodze zvakataurwa neGurukota rehurumende, nekuti Presidential Initiative iri kuita nyaya iyi inyaya inototungamirirwa naPresident Mbune, His Excellency President Dr. E.T. Mnangagwa. Vaziyambi iGurukota rehurumende rakaapoindwa na His Excellency. Saka nyaya iyi iri paPresidential Initiative. Tinoti isu seNPRC tinoramba tichiita basa redu takanangana nezvatinonzi tiite nebumbiro romutemo.
Zvichakadai, vabere vati hama dzevakafa pamwe neavo vakakuvara munguva yeGukura Hundi vanofanira kuti varipwe senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinofanirwa kuwana mukana senyika kuita maconsultations nemavictims. Maconsultations aya asingori lip service, maconsultations ekutonzwisisa kuti mavictims vakasangana kwa nedambudziko rekukura hundiri vakakuvara zvakadii, vakarasikirwa nezvakadii, vamwe dzavanherera zvikoro zvakapazwa. Saka tinofanga kuita assessment iyoyo yekuona the depth of harm ne damage yakaitwa nekuda kwekukura hunde. Tonzwisisawo kuti ivo vakanyanyo kukanganisirwa nekukura hunde vane mafungiro akaita sei, ndezvipi zvavanotarisira kuti hurumende inge ichivaitira. Tobva tachitanga program iri comprehensive yakadzama yekugadzirisa maronda akakonzerwa nekukura hunde.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashweti mukundu vati nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuti vari kushushikana nezvenyaya iyi vawane zororo muhana dzavo.
Hakuna munhu ane kodzero yekuregerera mhondi kana vapara mhosva kusara kwematare edzimhosva. Saka zvekutaurwa navaziyambi nevaziyambi zvinopikisana nebumbiro remutemo wenyika, zvinopikisana nemutemo wenyika inotaura kuti ivo avo vakapara mhosva vanofanwa kuendeswa kumatare. Saka nyika inofanwa kutarisira uyezve inofanwa kuramba ichitsimbidzira pakuti mhondi dzakaponda vanhu kuma1980s dzakaponda vanhu even kuma2000 pakatanga mapato ana MDC dziendeswe kumatare edzimhosva, matare edzimhosva atonge kuitira kuti vanhu vakarwadziswa vaone zororo pamoyo yavo pamusoro pezvakaitwa zvakaipa mukati meupenyu hwavo.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya iyi, uye gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ongororo yakaitwa neCatholic Commission for Justice and Peace yakaburitsa pachena kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yegukura hundi, uye vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.